manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Business remumwe wevatedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nemba yakanzura weMDCT mukuwadzana zvinoparadzwa nevanhu vanonzi nebato reMDC ndeve ZANU-PF. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Chirongwa cheMine Entra chinotanga mubulawayo vanhukadzi vachikurudzirwa kuita mabasa ezvemigodhi. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chinorwisa zvakasimba mumitambo ye2017 First Global Challenge yakapera muWashington DC neZuro asi chichizokundikana kubudirira zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika inonzi yatanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya zvichitevera kupiswa kwebhawa remumwe mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nekupwanywa kwaitwa imba yakanzura webato iri mukuwadzana madeko apfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Zvinonzi pane vanhu vanga vachifamba nemotokari dzisina manhamba vasvika vakapwanya mudhuri wepabhawa rainjiniya Mudzuri. Vanhu vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakatora mari nezvimwe zvinwiwa zvanga zviri mubhawa iri vakazosiya varipisa. Mumwe mushandi wepabhawa iri iro riri muna Coventry Road muHarare vatichaona mureva nhema vati vazosara vosvika pabasa bhawa iri rave mazimbe chete.
Ya chakaitika panapa ndechekuti pakauya vanhu vanhu ava vakatopasa pagedhi vapasa pagedhi bva vapinda mukati vakatogura dhoo vachibva vatora mari mafoni mamwe anenge ari mumaswipe vatora mari ndopa vakabva vapeisira vachibva vapisa vachibva vatoenda bat vakatotora doro vakatonwa vari pagedhi ipapa ibvosotaona mabhodhoro emacastle light avaitonwa zvisi zvavaita vachibva vapisa vachibva vaenda. Mota yanga iri pangwa neBT50 yanga isina number plate zvataura gadha akaonawo mota yakutosiya kutoenda tatozove kuma8 chingono zvakatoda chingonzwo pamafoni kunzi apakapiswa pakapiswa saka vanhu vangu vaitofundira pamagedzi bat asi magedzi nekuti vanhu vakapasa vakapinda vakatora mari dzimwe dzinei dzaisara imomo vakatora mafoni zvese nedoro vakanwa vachibva vasiyawo pasa vabva vaenda.
Mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yavaMudzuri vavengesai Mudzuri vati vanofungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze koda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika sezvo vaMudzuri avo vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vari mune zvematongerwo enyika.
Inini ndinoona kudaro nokuti chiro anotaura kuti vanenge vambaita sokuona vanoona kuti mota dzacho dzanga dzisina maplates zvinoratidza kuti zvine chokuita nematongerwo enyika.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMudzuri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika. Zvichakadai imba yakanzura weMDCT anomirira ward 38 kukuwadzana vaWilton Njanjasi inonzi yapwanywa mahwindo pamwe nemudhuri usiku nevanhu vanonzi vanga vachifamba nemotokari mbiri dzisina manhamba. VaNjanjasi vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvasiya mhuri yavo yakabatira hana mumaoko.
Usiku takarara pakati peusiku tanzwa a big noise just like a bang and they shake out the whole house. So by the time andamuka ndamuka bva pamubhedha ndobva ndamhanyira mupassage ndichida kuteera kuti ndione kuti chii chiri kuitika. Panda ndiri mupassage ndo pandazwa imba yese ichirokwa. Ndobva ndadzokera mubedroom angu ndifeke. By that time madzimai wangu anga watomuka. Vakutodedzera kuti chimbava. Because vanhu vanga kurova all over the whole house. Vechirova mahwindow, vana vaku mhanya vechido kumhanya kupinda mukitchen kuti vanzi kuti chii chikuitika, vaida kutitera kuti chii chikuitika. Ndopavanzwa mahwindow ari kupinda mudzimba, maglass, mahwindow panes, kupinda mudzimba. So ndadzokera kuti ndinopfeka mbatya dzangu mumba kuti ndibude. Vadzimai vanoti usabuda, usabuda. Vadzimai vari kuchema vechidaidzira chii for assistance, uko vanavo vari kumhanya vechidaidzirawo. Ndozviri pano.
Vanjanjasi vaenderera mberi vachiti vanhu vapwanya pamba pavo ava vasiya vazvambaradza mumwe mushanda anoshanda usiku achichengeta motokari panzvimbo inochengeteswa motokari usiku nevagari vemunzvimbo yavo vachitiwo vanhu ava vanga vaine pfuti. Vanjanjasi vati semaonero avo hadzizi mbavha asi vanogona kuve vanhu vanoita zvematongerwo enyika sezvo vasina chavatora pazvinhu zviri pamba pavo. Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati zviri pachena kuti kupiswa kwebhawa ravamudzuri pamwe nekupwanywa kwemba yavanjanjasi kwaitwa nevanhu vebato reZANU-PF.
Izvi zvotaridza kuti vanhu ava vanhu vanotonge vachitumwa pachirungu tikangoti yavanonziyo state sponsored banditry, nokuti vanhu vakanga vari mumarori maviri vakawanda, vanhu vanga vane pfuti. Muno muZimbabwe tinoziva kuti vanhu vanoita mabasa akadai vachiunangisa kuparadza midziyo nemadzimba dzenhengo dzedu dzeMDC vanenge vari vanhu vanenge vari vavengi vedu panyaya dzepolitics. Vavengi vedu panyaya dzepolitics zviri pachena kuti ndeve ZANU-PF.
Vagutu vakurudzira mapato ose kuti atsvage rutsigiro murunyararo asingashandise mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachitiwo zvasarira mapurisa kuti aferefete nyaya mbiri idzi asina divi raakarerekera.
Tinotarisira kuti mapurisa vachaferefeta zvino mutsindo, vachaferefeta zvisina kutya mukati, vachaferefeta zviri pachena kuitira kuti nhumbu idzi dzaita basa irori rokutaura zveumhara patsetsetse dzibatwe. Kana dzabatwa ngadziende kumatare edzimhosva.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, kunyange hazvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vachiti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi. Matikitivha anga ari pabhawa rapiswa iri pasvika Studio 7 panzvimbo iyi. Zvaitika izvi zvinouyawo mushure mekupiswa kwakaitwa motokari yeboka revechidiki muMDCT kukuwadzana nevanhu vari kufungidzirwa neMDC kuti ndeve ZANU-PF. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vakati kupiswa kwemotokari yeMDC chinhu chakaitwa nevanhu veMDC. Nekune rumwe rutivi vaJim Kunaka avo vaimbotungamira chikwata chakarerekera kuZANU-PF chinonzi Chipangano vakabuda padande mutande paFacebook vachiti bato ravo rinogona kushandisa mhirizhonga kunhengo dzeMDC pamberi pesarudzo kuti ridzoke mumasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richishanda nesangano reUnited Nations Development Program rinoti rave kutanga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya, uye vanenge vachida kuita basa iri vakasununguka kuuya nezvavanoda kuita muzvirongwa izvi vachikwikwidzana nevamwe. Mapato anopikisa uye masangano anoongorora sarudzo akaita seZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti dzidziso iyi yatononoka kutanga, uye vanhu vakawanda munguva yesarudzo vanoratidza kuti vanenge vasina kudzidziswa zvakakwana nezvesarudzo. Masangano aya anotiwo vechidiki vakawanda havasi kuvhota zvichikonzerwawo nenyaya yekuti hapana dzidziso yakakwana nezvekodzero yekuvhota. ZEC inotiwo inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. Mukuzi anyaya iye tabata sa chigaru wezek ama erita makarao.
Chirungwa hicho chichapa nalo ya kati ngati chapa sare advance kukuti taka isa ya kunoti tender, informal tender mu newspaper. Chiti awesa wano kwane songi wa chiti batira kutiti gazirise kuti urongo yufandese gava tipe mazana awaga inawo achiti uja utani kwa chita mari kwa kwa ti tishande pangwe chete kuchitanga kutizi savani kuti urongo uye wa kuchitanga zino.
Saka wana mnei mchida hapa wani ngwari wachita basari cha esu
zaka wandi sisi sa wano kuna kuita tumitambu tudiki diki tumesuka pa matelevision wano kuna kuita zimbo wano kuna ku gazira ma pamphlets wano kuna gazira ma leaflets chero cha wano kango funga kuchitio kuna kutizi savani mudunu reka reka gava uye kwa chiti mefungwa za uza laina tu chimasikamchira.
Saka ndo chirongwa cha mnei mchishanda ne UNDP chipaku zizi savani
tukushanda ne UNDP kutiti gazira sesu chashanji kwa mkuzizi savani ya tingati development of materials.
Sachigarwezek amairita makarao varparunare muarare. Zuchakadaro sangano re-crisis in Zimbabwe coalition rinoti ririkushora zvikuru zvirikuitwa nedare repamusoro re-Supreme Court zvekutadza kupa zvikonzero zvekuramba kutambira nyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vawaniswe mukana wekuvhota. Muna 2012 vatavengwa bukaibenyu vakakwidza kudare nyaya yekuti vari kunze kwenyika vatenderwe kuvhota. Nyaya iyi yakazeiwa nedare muna 2013 uye dare rakaramba kutambira chikumbiro ichi richiti richazopa zvikonzero zvacho mune ramangwana. Asi kusvika pari zvino kwapera makore mashanu dare harisati rapa zvikonzero zvacho. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti inotarisira kuti matare asapedze makore akawanda asina kupa zvikonzero zvemitongo yaanenge atura uye kunonoka kwakadai kutyora bumbiro remitemo yenyika zvinopawo kuti vanhu vashaye chivimbo nematare. Amai makarau vari kushandisa mutongo uyu kutsika madziro panyaya yekuti vari kunze vavhote muna 2018. Gungano re-Mining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro rinosanganisa makambani anoita zvezvicherwa nemamwe mabasa anoenderana neizvi ratanga mbulawa yenhasi vanhukadzi vachikurudzirwa kuti vapinde mumabasa kana kuvamba mabhizimisi ane chekuita nezvezvicherwa. Mutori wenhau Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Kurudziro iyi yapiwa pamusangano wekutanga wekuzivikanwa ingavepo kuvanhukadzi mumabasa kana mabhizimisi ezvezvicherwa. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Chamber of Mines amai Elizabeth Nerwa ndechibanda vati vanhukadzi vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana zvakafanana nekuoma kwakaita mabasa anechekuita nezvezvicherwa uye kushaya vanhu vangavabatsira kuti vakwanise kupinda mumabasa aya. Zvatsigirwa nemukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation amai Apolonia Mzverengwi avo vati madzimai akawanda ave kuda kupindawo mumabhizimisi ezvezvicherwa asi vanoshaya mari inodiwa kuti vaite izvi.
Zvimhingampinyi zvatinosangana nazvo munyaya dzekuchera takatarisana nemadzimai vazhinji vanokundikana kuti vaunganidze mari dzekuti vagogona kuregista nekuita maeia reports anodiwa neema nekubhadhara macouncils. Saka izvozvo izvo zvinotidzorsera mumashure asi madzimai edu ari committed munyaya dzekuchera uye vaamo vakagona kuti vaunganidze zvinodiwa zvacho kuti vashande. Tiri kuona kuti madzimai ari committed.
Pamusangano uyu pabudawo nyaya yekuti vamwe vanhukadzi vanenge vawana nzvimbo dzekuchera zvicherwa kunyanya goridhe vanosangana nedambudziko rekushungurudzwa nevamwe vanhu vanzi vanenge vachishandisa mazita evakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika senzira yekuvabvisa panzvimbo idzi. Mutevedzeri webazi rezvicherwa vaFred Moyo vaudza vatapi venhau kuti vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vambonzwa nezvayo. Amai Mzverengwi vati zvisinei nezvimhingampinyi zvingavepo vanhukadzi vanofanirwa kutora mikana iripo yekupinda mumabasa kana mabhizimisi ezvicherwa.
Tiri kukurudzira kuti madzimai apinde mumining sector mune maopportunities akawanda vanogona kunge vachiita zvevalue addition vabude nefinished product vanogona kuuya kuzoita mamillers nekuwanda kwatakaita countrywide. Tiri kutotarisira kuti tinoda mamills akawanda ekuti vanhu vanofamba madistance akakura kuma 200 kilometers kuti aende kunomira. So tiri kutarisira kuti mamills aiswe kupadyo. Saka vasingadi kuchera vanogona kuita mamillers vanogona kusupply maconsumables asi iko kuchera kwacho chaiko tiri kukurudzira madzimai kuti vapinde mazviri.
Mzare Barbara Mutambanengwe ndiwo mudzimai wekutanga munyika kuve nekambani inosuka mangoda. Mzare Mutambanengwe avo vati vakashingirira kuenda mberi nekutanga kambani yavo yekinako Diamond Processing zvisinei kuti vaisangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda vatsinhirawo kuti vanhukadzi vatore mikana yekupinda mumabasa pamwe nemabhizinisi ezvezvicherwa.
Things like mining, long term businesses. Ukazvitanga izvozvi, you expect kuti iwe nevazukuru nevazukuru vavo munge muri in that business. Zvakasiyana neandiskushora vanoenda kumabhero kana chibati mauma business ari so short lived. Ndinokurudzira kuti apart from mining, imo mining in chain imo, mune other gaps that we can fill. Dzaifiliwa nevarungu dzimwe dzacho dzatasingatombozivi kuti dzino exist.
Mumwe wevakuru veZimplats vaStanley Segula vati chinhu chinozivikanwa kuti vanhukadzi vanoita mabasa avanoita nemazvo nekuda kwekuzvipira. Vakatiwo kambani yavo yakatanga urongwa hwekuwedzera vanhukadzi vanoshanda mukambani iyi pamwe nekubatsira mamwe madzimai kutanga mabhizimisi senzira yekubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemunharaunda yavanochera chicherwa cheplatinum. Zvichakadaro, vamwe vanhu vane zviratidzwa zvavo pagungano iri vanoti chiitiko ichi icho chinoitwa gore rega rega chinoramba chakavakoshera nekuvapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo. Gungano remine entra regore rino nderechimakumi maviri nemaviri kubva zvakatanga kuitwa chirongwa ichi. Makambani anosvika zana nemakumi maviri kusanganisira ekusouth Africa nechina ari kuratidzira pachiitiko chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHaidar al-Abadi vabvuma kuti mauto enyika yavo akatyora kodzero dzevanhu muhondo yekutora zvakare guta reMosul kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Asi varamba vakamira nerekuti mhosva idzi dzakaparwa nevamwe vanhu uye vananya kudzipara vacharangwa. VaAbadi vakataura izvi mushure mekutenderera pamadandemutande kwemavhidhiyo airatidza mauto eIraq achikanda nhengo dzeIslamic State dzakabatwa muhondo kubva pamusoro pemumwe mudhuri muMosul vachizodzipfuura uye mitumbi ichisiyiwa iri mumugwagwa. Vari kuferefeta kudonha kwendege yemauto muMeima mwedzi wapera kwakaurayiwa vanhu zana nemakumi maviri nevaviri vaive mundege iyi vanoti kusamira zvakanaka kwekunze ndiko kwakakonzera tsaona iyi. Ndege inotakura vanhu iyi yakagadzirwa kuChina uye inonzi Shan Y8200F uye yakatsakatika musi wa7 Chikumi murwendo rwayo rwemazuva ose ichibva kuguta reMiek riri kumabvazuva kwakadziva kwamaodzanyemba ichienda kuYangon guta guru pane ose muMiema. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandisa motokari dzazvo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber muSouth Africa zvinoti hondo yekurwira vanhu iri pakati pevematekisi ane mita neveUber yave kuita kuti vashaye chouviri. Mumwe vanoshandisa motokari yavo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber vaAlois Ndlovu vanoti kunetsana pakati pemapoka maviri aya kwave kuita kuti vakundikane kubhadhara zvikwereti zvemotokari dzavo uyewo kuti vararamise mhuri dzavo. VaNdlovu vanotiwo vazhinji vevatyairi ava vakakwereta dzimotokari dzavari kuzobhadhara mwedzi wega wega. Vanoti vanofungidzira kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevatyairi vedzimotokari dzeUber zvizvarwa zveZimbabwe. Svondo rino mumwe mutyairi weUber akashaira muchipatara mushure mekunge apiswa neve mateksi aine ane mita mwedzi wapera mushure mekurwira basa nemuvhuro svondo rino. Vakuru veUber muSouth Africa vanonzi vakakumbira kusangana negurukota rinoona nezvemapurisa kuti vaedze kutsvaga nzira dzekumisa mhirizhonga. Pagara paine hondo dzevemichovha muSouth Africa idzo dzinopedzisira dzadeura ropa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandlovu kuti tinzwe zviri kuitika.
Tine masecurity eUber anonzi ndio anoti gadha kana tichizotakura vanhu pamaairport pamachiti pesapo. Of which now masecurity acho anobva amira kure kune kwatinopindira tichitakura vanhu, instead of kuti dai vanga vachisvedera patiri kana tichipinda kuzotakura vanhu kana nekukurutsa vanhu. So zvangofanira kuti hatina security. And then nyaya imwe inonetsa yokurohwa kwatirikuita nemamita tekisi mamwe atiritakura tese vanhu. Ndomungaje inyaya yenhakiro yejelars nokuti sometimes vamwe vacho kuti vaqualify paUber, Uber inoda vanhu vane certain macriteria anodiwana neUber nokuti tinochekwa nemafingerprint kuti akina repu vana chii. Saka vamwe vacho vakawanda vakapinda paUber vamwe havana kupinda. Ndofunga ndo zvinhu zvinovanetsa zvinoita kuti vaite jelars nazvo. Saka ndosaka tichinetsana navo vanhu ivavo.
Saka muchiri kunetsana here kana kuti zvinhu zvamira mazuva ano?
Kunotori nenzvimbo dzatingapindi. Ini ndikatoona neclient yacho chiri kwesa ndikaona adresi ipapo ndotomukanzura. Handiendiko. Kana kuti ndichida kuti ndinomutakura ndotomufanirwa kufonera kundomuudza kuti inoudza kuti vobva parodhi yauriyo uende parodhi yakati. So mamwe maclient anenge asingazivi zviri kuti kune zvinonetsa nemamwe mamita teki. Anobva ati uyazonditakura pandiri panapa. Ndikuzi handigoni kumuvha kana usiku zviya zvaagoni kumuvha nokuti kune matsotsi. So zoto tinoita ipapo ndinotomukanzura because my safety nesafety yemotikari arset unogona kuti uchinotakura munhu acho munhu acho anofanira kubhadhara maybe R50 moto yako yorohwa nematombo unozobhadhara mari kuti moto iyo igadzire.
Saka chavari kunyanyokurwisira ichi ivo vematexa?
Vari kuti ivo tiri kuvatorera makastoma, havasina makastoma.
Imi makachipa here pakuchaja kwamunoita?
Uber yakachipa pakuchaja kwainoita but kuchipa kwayakaita is not that hatisi kuita mari because ndogona kutakura munhu manje ndichida pane certain destination yake ndisati ndamudropa munhu wacho iyeye panobva papinda imwe request pamusoro peuya kuti kune motikari iri kuuya but yakatakura munhu inoziva ichizokutakura mari. Saka ivo vanenge vakamira panzvimbo 1 vakamira client inoburuka maybe pabhazi kana inoburuka patrain. Saka tetingotakura tichingoenda nzvimbo dzakawanda chete tichingoenda chakadaro.
Saka chii chiri kuita kuti vesecurity ava vatye kupindira kana muchinetswa?
Chandiri kuona nyaya iri munomu ndeyekuti munoziva pamabasa esecurity kana une nzara usina wecode ring ukanzi nhiye code ring nemunhu yaari kurwa naye hauzotobatsiri munhu ari kuuisa wacho. Ndofunga kuti vari kutihwa mari yekuti vabva vatibatsira.
Makawanda here zvizvarwa zvezimbabwe vanodraivha kuuber?
Ndofunga 90%. Tinongoti motikari dzakasiyana kunenzi kune inonzi Uber X, Uber Black, Uber Van. So now veUber X ndofunga toto 5,000 or 6,000. And then somebody says, let's make it plasma as 10,000. Nothing will eat up.
Saka kunetsana kwamuri kuita ukuru kukukanganisa zvakadii kuita basi?
Kutokanganisika zvekuti ndokutoti mari yacho irikutodzika nokuti motika dzatikufamba nazvo ndikubhadhara mainstallment. So now kuti uite target yako hauzoiti target yemari yaunoona yemotikari.
Avo vanga vari mutyairi wetaxi yeUber vaAlois Ndlovu vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chakauya kuWashington kumakwikwi e2017 First Global Challenge chikarwisa semvumba chakabatana nedzimwe nyika asi pamutambo wekupedzisira Team Zimbabwe iyo yakange ichiita chirwira ichirwira ingwe nezvikwata zveIreland neMongolia yakazokundikana nechikwata chenyika nhatu dzinoti Georgia, Romania neBenin pamutambo wakaitwa nezuro izvo zvakasiya Zimbabwe iine mapoints 456. Marvelous Mhlanganya uye anoti panyaya inotevera.
Chikwata cheGeorgia, Romania neBenin chakawana mapoints 122, Team Zimbabwe nevamwe vavo Ireland neMongolia vakawana mapoints 10. Uyu ndiwo waive mutambo wekupedzisira wakapindwa neTeam Zimbabwe mumakwikwi ekutanga nemusi wechikunguru 17 akapera nezuro chikunguru 18. makwikwi aya aiwakaona Team Europe ichienda pamusoro petafura nema points 716 akaunganidza vana vechikoro vanobva kunyika zana nemakumi mashanu nenomwe kuti vaumbe marobots vachibvisa mabhora eblue kubva pane mabhora eyellow vachiisa munzvimbo dzakasiyana siyana munzvimbo dzekutambira mutambo uyu. Vachitaura pakuvharwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro vechidiki ava vakati kunyangwe havo vasina kubuda zvakanaka pamakwikwi aya vari kufara kuti vakawana mukana wekukwikwidza nedzimwe nyika dzepasi rose. Zimbabwe yakabuda zvakanaka mune mimwe mitambo yavakatamba vakabatana nedzimwe nyika mumazuva maviri emakwikwi aya asi haina kuzokwanisa kutora menduru. Zimbabwe yakatora number 56 pamakwikwi aya. Team Zimbabwe yanga iine vadzidzi vechidiki vasere vanoti anotida Ishe Ndachena, Gustav Kativu, Tariro Muzowaka, Gabriel Matemba, Nelson Mujere, tinotenda Ishe Mapondera, gamuchirai nechitima Navimbai Mwaera. Vachitaura mushure mekupetwa kwemakwikwi aya, mumwe wevaikokera chikwata ichi amai Aritha Mare, vakati kunyangwe hazvo chikwata cheZimbabwe chakarwadzikana nekusawana menduru, chiri kufara nekusimudzana kwachakaita nedzimwe nyika, uye vave nekutarisira mberi kumakwikwi egore rinouya.
Tashika kumapeto kwechirongwa cheFES Global 2017 asi hazviperere ipapo manzwa zvichinzi next year kuMexico City takutotanga kuchochigadzirira kuti build a team ichange chinokompita ikoko uye zvevana vatati nawo vari kudzokera kumusha vachinotaura nevamwe vana vasinango vachikwanisa kupatsira gore rino kuti vanga vachidzidzisawo nezverobotics.
Amai Mare vanoti shuwiro yavo ndeyekuti hurumende isimbaradze rubatsiro rwainopa zvikoro nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience netechnology.
Tikangoti kuhurumende yeZimbabwe yaona vana vachiita zvavanga vachiita kugona kurimo njere uye nekugona kushanda nevamwe kuripo chatiri kukumbira kutsigirwa nehurumende nekutibatsira patinenge tichichema vakurumidze vatinzwa kuti tikwanise kuenderera mberi.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi Ndachena uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dzaikwikwidzana. Akati kunyangwe zvake akagumbuka nekusakunda ari kutarisira makwikwi egore rinouya kunyangwe iye asisakwanise kupinda pamakwikwi aya nekuti anenge akurisa. Munjeri anotsigira izvi.
Ndonzwa kufara nezvataita mucompetition. We did our level best and the team was committed.
Nechitima anoti vasikana vanofanirwa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure. Izvi zvinotsigirwawo naMwaera. Team Zimbabwe yakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Vakatanga mutambo uyu vaDean Kamen vanoti chakakoshera mutambo yerobotics ndechekuti inoda mushandira pamwe pamwe nekudzidzisana kwevadzidzi ava. VaKamen vanoti vakaumba marobots zana nemakumi matanhatu ayo akarwisana mumakundano aya. Vadzidzi vakapinda mumutambo uyu vadzidzi vari kuita zvidzidzo zvescience technology engineering nemathematics kana kuti STEM. Nyika dzemuAfrica dzakatamba zvakanaka dzakaendawo pamusoro petafura dzinosanganisira Benin, Liberia, Nigeria, Mozambique neMali idzo dzakapinda panyika makumi matatu dzaive pamusoro petafura. Zvikwata zveTeam Europe, Poland neArmenia ndizvo zvakatora nzvimbo nhatu dzepamusoro petafura. Ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevatyairi vedzimotokari dziri kushandiswa pasi pekambani yeUber kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro nhau zvakare, bhizinisi remwe mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri rinopiswa pamwe nemba yakanzura. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Tabva tashuka kumagumo yichirongwa chedu chanasi. Anokuonika ine mifaro ndini wenyu Blessing Zulu. Toksia emina ntunga milinkomo munaudze isindebele.